Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chivabvu 6 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa votaura nezvuru zvevanhu kuLondon uko vari kushanya.
Kunyange kana mapurisa chaicho yavatanga tinawo vanokumbura kuti kuvhotwa kwakaitwa kwakavhotwa zvakanaka zvevanhu vanga vari mumaseu. Saka isusu isu chiitiko chaakuitika icha hatichatonzwisisi kuti chachiitiko chekuti iZANU-PF here kuti nyika ienderere mberi kana kuti chachiitiko chekuti vanhu takutotengesa musangano.
Vatsigiri veZANU-PF vanoenderera mberi vachiratidzira kusafara kwavo nemabatirwo esarudzo.
Vanhu munozotanga kuona kukosha kwomunhu aenda. Munhu anodikitira kushanda achivhura mikana yakawanda zvaaita matelevhizheni nemalive show. Zvaakutanga kuita mitindo kune vechidiki iko zvino izvi, asi makore avakatanga zvinhu zvazvisingabhadhari.
VaLawrence Simbarashe vaizivikanwa sekuti Mudhara Bonzo vanoshaya. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nhengo dzebato reZANU-PF kuChegutu neMhangura dzaratidzira nhasi dzichiti hadzisi kufara nemabatirwo akaitwa sarudzo dzemaprimary mubato iri. Zvinonzi bato rakatambira zvakabuda musarudzo dzenhengo dzedare reparamende mumatunhu mazana maviri, asi rikati mamwe gumi kusanganisa muHarare neMashonaland West dzidzokororwe nenyaya dzezvikonzero zvakasiyana-siyana kusanganisa kubiridzirwa. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vatsigiri vemumiriri weChegutu muparamende uye vakambonzi vakunda musarudzo dzemaprimary vaDexter Nduna dzaratidzira nhasi dzichiti hadzidi kuti sarudzo dzemaprimary idzi dzidzokororwe. Chegutu West, imwe yedzimwe nzvimbo ina dzinosanganisira Chinoi, Makonde neZvimba, dzakanzi sarudzo dzidzokororwe nekuti dzainge dzisina kufambiswa zvakanaka. Zvinhu zvakatozonyanya kuipa muChegutu apo vanduna vakaridza futi kana mudenga vachiti upenyu hwavo nevamwe vavo hwainge hwave panjodzi vachirwisa nevavaikwikwidzana navo musarudzo idzi. Asi vatsigiri vava vanoti hapana chekuti vadzokorore sarudzo idzi sezvo pane nzvimbo imwe chete panzvimbo 15 isina kufamba zvakanaka, iyo yakaita mhirizhonga apo vanhu vatanhatu vakasungwa. Amai Gladys Maposa, mumwe wevaratidzira nhasi muChegutu.
Tiripo mawadzi 15 muno muChegutu West constituency. 14 mawadzi akavhota kwete zvine chitsotsi zvevanhu vari registered, vanhu vakapinda mumaseu ndivo vanhu vakavhota. Dexter Nduna akabuda ari 98% win. Wadzi imwe chete inove yakakonzeresa noizi dzese dzamaakunzwa dzamaakuvinga musati muzoti zvakamira sei inonzi wadzi 10 ina ari kunzi Chikazha akurova aidawo kumira paMP. Ndiyo wadzi 1 isina haina kuita zvinhu zvakanaka kwai yakatokonzeresa zvimwe zvimwe nechikonzero chekuti Dexter Nduna ndiye anga ahwina zvine mutsindo zviri kupupurwa nemunhu wese.
Amai Maposa vanoti mapurisa akaitisa sarudzo anopupura kuti vanduna ndivo vakakunda zvisina kubirira.
Saka isusu isi chiitiko chaakuitika icha hatichatonzwisisi kuti chachiitiko chekuti iZANU-PF here kuti nyika ienderere mberi kana kuti chachiitiko chekuti vanhu takutotengesa musangano.
Imwe nhengo amai Maidei Sango vanoti havadi sarudzo kuti dzidzokororwe, vanopomera amai Edna Madzongwe mhosva yekukonzeresa kusagadzikana muChegutu vachitiwo vaitsigira chikwata cheG40.
apa takunjeta rirani ise rirani hatisiri kuida tinokumbira kuti mai madzongwe ngavambotisiya muno muchegutu
Sarudzo dzemuchegutu dzinonzi dzidzokororwe asi vanduna vasapinde musarudzo sezvo vaine nyaya dziri kumatare dzimhosva dzine chekuita nemhirizhonga amai madzongwe vanoti vanhu ngavarege kusvibisa zita ravo vachiti hapana munhu wavanoda mubato kudarika mumwe vanoti chavanoda kuti bato ravo rikunde musarudzo zvisinei kuti ndiani nhengo kumhangura kwaita kuratidzirawo nevanotsigira mumiriri wemhangura mudare reparamende vadouglas mombeshora avo vakakundwa namai precious chinhambo masango asi vamombeshora vanoti havana kuti vanhu varatidzire vose varatidzira vane chivimbo chekuti zvichemo zvavo zvichanzwikwa nevakuru vemusangano nhengo zhinji dziri mupolitibhiro kusanganisira vapoo mangwana navakris muchangwa vakakundwa musarudzo idzi ndakamirira studio 7 muchegutu ndini aka chiguriwa
Mumwe wevatambi vakaita mukurumbira muZimbabwe nezvemadrama nekushamarara vaLawrence Zimbarashe vainyanyozivikanwa nezita rekuti Mudhara Bonzo vakashaya nezuro kuchipatara chikuru chechitungwiza mushure mekurwara kwenguva yakareba. Mumazuva avo vakapinda mumitambo yeparedhiyo nepaterevhizheni munyika nekunze inosvika 15 kusanganisira King Solomon's Mines neFlame dzakaita mukurumbira wakakura. Vakanyanyozivikanwa munyika nemutambo wainzi Timi na Bonzo nemimwe yekushambadza doro reBlack Label nezvimwewo. Hatisati taziviswa urongwa hwekuradzikwa kwavo asi vanhu vakaungana pa544 St. Mary's kuchitungwiza. Mukuzeya nezverufu urwu tabata nyanduri uye vari muimbi vachiri kure chiri kure.
Zvinorwadza kurasikirwa nemumwe wedu. Aisi muri yavo chete yarasikirwa asi ndingati muri yese yeZimbabwe zvikurukuru vemuindastry yedu yemaasi ndingati neart indastry yepasi rese kurasikirwa kukuru chinorwadza ndechekuti muupenyu hwedu mabasa edu atinoita aya kazhinji vanhu munozotanga kuona kukosha kwomunhu aenda munhu anodikitira kushanda achivhura mikana yakawanda zvavaiita materevhizheni nemalive show zvaakutanga kuita mitindo kune vechidiki iko zvino izvi asi makore avakatanga zvinhu zvazvisingabhadhari kana mumazuva avo kupedzisira vanga vachirwara asi rubatsiro ruchishayikwa ndofunga inguva dzakadai dzokuti tetakungoti isusu vazhinji vemuZimbabwe muchiona tichiedza kuti tiitewo zvemitambo izvi hakusi kuti tiri marombe asi kuti kuedza kutsvaga kurarama kuraramisa mhuri nekusimudzira unhu netsika namagariro evanhu vedu vomuZimbabwe nepasi rose asi hatimbovapii mukana wokukoshesa nekuremekedza vanoshanda muindastry yemaasi.
Kunewo here masangano aivari mumaatsumu anobatana pamwe chete nokubetserana nevanenge vashaikirwa mukati nevazhinji vari muindastry iyoyi?
Ndodambudziko hombe ratinaro panomboedzwa kuti pambovhurwa masangano angabatsira asi zvinhu zvacho hazvina kwazvinomboenda. Kumusic ndokunenge kunotori nezimura iri kukwanisa kuti ingabatsira asi kune zvekuekta izvi nezvekunyora nezvekumafirimu hakuna kwaungatindinganyatso kuti ndonopotera kuti ndowana rubatsiro rwupi. Tinokurudzirawo kuti chichemo chedu deta yakwanisa kuwana nguva nemikana yekugara pasi tichinyatsokuronga nokuti idambudziko rinoramba richingodzoka gore negore zuva nezuva. Zvinova zvinhu zvinorwadza muchinge masangana nemadambudziko akaita seyatasangana nawo mukoma Lawrence izvozvi.
Avo vanga vari vachiri kure chiri kure, mumwe wevanozivikanwa zvikuru mubasa rezvemitambo nekudetemba vachitaura parunare vari kuHarare neStudio 7. Chirongwa che Studio 7 chinokuudza izviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Makateerera kuStudio 7. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda weVoice of America iri muWashington DC. Iko zvino tochikupai chirongwa chatinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo chandinokupakurirai musi wesvondo wega wega. Kwazwai muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai muchirongwa chevechidiki chandinokuunzirai svondo rega rega nemusi wesvondo. Ndiri kuno kuStudio 7 kuWashington DC. Ini ndini Evans Zininga. Nasi taita rombo rakanaka tiri kuwana mukana wekukurukura nemumwe wevanin'ina vedu ari kusimudza mureza ari kuZimbabwe uko munyori nyanduri anonzi simba racho nyama dzavo. Saka toda kuti vateereri vangonzwa muchidimbu chidikidiki kuti ndiani uyo anonzi simba uyu tisati tapinda mubhuku rake idzvairi ratoda kutaura nezvaro nhasi.
Mashita henyu makadiwa vateereri, zita rangu nonzi simba rashe nyama dzavo. Ndiri mukomana wechidiki ari kuZimbabwe. Ndakaberekwa ndakakurira kuDomboshava. Ndakazoita zvidzidzo zvangu pamission yeChawasha grade 1 kusvika 7. Ndabva ikoko ndakazoenda kuChinoi kwandinova ndakaita form 1 kusvika 6. Ndapedza form 6 ndakatanga kufarira nyaya dzemabhuku zvakanyanya. Saka basa rangu randinoita nderekunyora mabhuku nekutsaura yatingati pachirungu professional speaking nekukurudzira vanhu. Uyezve ndinopanga mazano kune vanenge vachitanga mabhizimusi.
Mukoma simba, imi makasike kutanga kubuda muchinzi maburitsa bhuku iri nderechitatu iri, mamwe amakaita kumashure uko anonzi vanani?
Randakaita rekutanga rinonzi faithpreneurship rinenge richitaura nezvekukurudzira vatenderi kuti vangazanganise sei chitendero chavo nema atingati maprinciples kana kuti zvika angazvisanganise sei. Nekuti munoona kuti kazhinji kazhinji tine vanhu vanoda kugamuchira minana sterei but vasingatedzere zvika. Kuti upenyu huendeke zvakanaka hune zvika zvinoda kuti zviitedzere. Rechipiri rinonzi leadership wisdom rinotaura nemaererano neutungamiri. Munoona dambudziko ratinaro munobudika meZimbabwe kana kuti muAfrica yenyaya yeutungamiri. Saka kuti utungamiri hufambe zvakanaka hunoda kuchenjera. Saka ndidzo nyaya dzandaibatabata mubhuku reHP.
Hatichandei kuna tatenda iri. Sei makazofunga kupa bhuku musoro wenyaya wekuti tatenda? Chii chiri mubhuku iri?
Tatenda bhuku iri rine dingindira dzakawanda-wanda. Asi tatenda ndiyo yatingati main character irimo mubhuku. Mukomana anonzi tatenda rinenge richironda nhoroondo yemukomana iye anonzi tatenda kubva mukuzvarwa kwake kusvika achikura nekuzobudirira kwake nekukwangwaya kwaanenge achiita nekuzo budira kwa kwa anita saka rinoronda nhorondo yake kubva muzvaro kwake nemukusimukira kwake
iko zvinezvi ratira apo here pamashelf mumabookshop nepese pese kana kuti muchine urongwa hwekuripotsera mukati umu
rufana kuti riende mumabookshop shondo ratiri kubata iro riri tanga tisati tarisa pane matsamba atanga tichimbonyorerana pasi nevemabookshop tanga muvhuro mangwana tinenge tapedza kunyorerana pasi
kuzuva ramunopemberera riya riya ramunofarira rinonzi official launch nevana munyori vese ramunoita makatoita here
atisatari parura ne official launch nekuti tichiri kumboona kuti vanhu vangabatirane nesu ndevapi munoona kuti mabhuku angu mairi ekutanga ndakamaparura ne official launch asi restart ndiri kuzengurira kuti ndiite official launch nechikonzero chekuti zvinotora madhora akawanda zvinotora urongwa hwakawanda saka nemamiriro akaita kunze mari dzacho dzinenge dzichidiwa dzinogona kusazobuda zvakanaka
ayo ndo vimba vakateerera vari kubata mazwi kuitira mangwana mashoko enyu amungadiwo kusiyira vamwe vechidiki vari kunze uko vakateerera vanokuteererai muchiita basa renyu iri nevasingakuzivei nevanokuzivai vachishaya mukana wekusangana nemi ndeyekuti kudii
mashoko andingade kuudza vakoma vangu nevanina vangu nehanzva dzangu nana baba nana mai ndeyekuti ngatishingirire ramangwana redu rakajeka homu tinangopinda nezvimwe zvinonetsa zvisingaidzo asi ngatirege kurasa tariro ramangwana rakajeka tinosvika
aiwa ndoda kukutendai mukoma Simba nyama dzavo nekunge muinesu muchirongwa chedu chanhasi ndichakuonekai tozooneka vateereri tichivimba kuti pamuchabura zvimwe zvitsva muchatibata zvakare tigokurukura nezvazvo saizvozvi
mazvita
ndinotenda zvikuru vateereri ndoda kukutendaiwo zvikuru kune kunge muinesu muchirongwa chedu chanhasi tosangana zvakare svondo rinouya. Iko zvino tochimboenda kuna Tanonoka Wande muchirongwa chechitendero kuti tinzwe hurukuro yaakaita naPastor Richard Moyo vechiedza chevatendi Apostolic Church kuSouth Africa.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unodipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu,
Yesu simba rangu.
Manheru akanaka vateereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nomufaro mune chimwe chirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tatsikwa naPastor Richard Moyo vari kuSouth Africa. Pastor Moyo, kwazisai vateereri mugotitaurira pamusoro penyu.
Aiwa ndinoti kwazivai vateereri vese Studio 7 manheru akanaka pachirongwa chezvechitendero. Ini ndinoitwa mufundisi Moyo. Ndiri kuno South Africa kuPretoria ndiri kutenda mwari zvikuru nekuti kutanga kwatakaita chitendo chechiva vatendi chizvabuka timegura takapinda mukati menyika yemuchinamato chainitsa apo naapo tikatingaita sei kuti tigone kuvaka chinonzi chinamato ndiparikanodzira kuti chizvo chevatendi nyaya yekuti tiye saka tine chiedza unhu wanganichedza wanganichedza tova kuti vanhu vasangana panzvimbo imwe chete patakakaitizika tikaritsira takabva naro ngatidiki ngatikarigona kusharisa ngatisitsa kuchizvo chevatendi matangira takaita iwawo
chakaita kuti mutange chechi iyi chii
takada kutange chechi iyi ndicharangarira mukati meguva 2006 ndaigara kwandaigara kunamata kwainyedza zvovanhu vakabva vachinamata mukati menyika yezimbabwe pamaweekend yamasunday ndaindonyingitira ndiri ndoga ndovanosangana nevamwe vatasangana mukuzivana tifanaita gurupu tine chido chekunamata kuti shodenga anga achikuti mofa kuti munamati namati iroto chinamata tatangiita magurupu saizvo kuti vatazovaka chinochizo chivatini mukati megura 2008
munoona kuti pane mutsauko here kana muchiita zvechitendoro muri kure nokumusha
tinoona pane mutsauko kosha zvikuru nokuti pakuva kwedu kuno sevanhu vediaspora zvinhu zvinotibatsira chose pakudzorereka nokunyaradzika mundangariro nomufungwa tichiziva kwatakabva kana tichiri muna mwari tiri kumusha chitendero chinotibatsira zvakawanda tinosangana nedzimwama dzakasiyana siyana marudzi namarudzi
kazhinji kana vanhu vari kure nekumusha zvinhu zvinonetsa zvinobva zvawandavo asi vanobatsira kuita vashoma. Vatendi venyu kana vachiuya kwamuri nezvinhu zvinovaremera, munovataurira chinyi kuti vasaora mwoyo?
Ndinotenda zvikuru vahwandi. Ini ndinofara samufundisi mwoyo, ndinotaura zvikuru kana vatendi vakawanda vachiuya nemaproblems. Pachangu ndinofara nokuti ndiri munhu uya anofarira kuyananisa, handifariri vanhu vanorambana kana kuputsa mutsato. Ndinoyananisa zvakasiyana siyana matambudziko anorwara, kazi hwari hwati inoenda kundovanyengeterawo tichivasimbisa neshoko raJehovha. Kusati kuti shokudini vakatuma makumi manomwe kuparidza nekuporesa. Saka zvinhu ndovabatsiridza nazvo izvozvo, navo vachifara vachisara vava vanhu vagona kuvaka namaguta pane hunhu dzinorimawo tichibatsirana pona apo tichikumbira mwachiudza Mwari chodinga chishandirwa. Saka zvino ndofadza izvi nokuti vanhu vandofoma navo vanofarawo nokutenda zvikuru mushoko raJehovha Mwari.
Makawanda here muchechi?
Regai nditende Mwari, kuwanda takawanda tiri kukura sukuda mazuva zvisinyiza vendu vati vataimbova navo tavakazosiyawo vakaendawozva vakarasika nenyika. Asi nyekuti nekutsungira kwandinako nekuvakapo napo shoko raMwari riri kukura, nokuti chokudenga vatuvakutaura nesiku namazuva vanhu vachitendeuka panapo vhangera Mwari chienda mberi. Saka zvinhu zvinotifadza riri kuti tiri kuona musiyano gore negore 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 saizvozvo.
Chamunosangana nacho chinonyatsa kunetsa vatendi venyu chii?
Sezvatiri mukati menyika ine diaspora, vatendi vanhasi vane maproblem akawanda. Nokuti chokutanga zvinovanetsa, vanhu vanoda kutsvaga zvinobatika. Vamwe vakauya chitambudziro kana vakawana zvavawana vanobva vasiya chechi, vobva vaenda kundofara, kundonwa, kundoita zvakasiyana siyana, kurasika kana kurambana nenyika ine yatiri.
Ko, kushanda namamwe machechi ari muSouth Africa imomomo kwakaoma zvakadini? Munowirirana here?
Panyaya yekushanda nawo machechi ndicharangarira kumashure kauti zvino panguva yatanga tiri mukati menyika ino zvainetsa kusati makiriki kumusha wakati wande tomboitawo mabikisaa ndisangana pona apo zvautoona ndatikubatira sevanhu pamwe chete. Zvinhu zvinoti venhu zvinoda mweya waMwari nouisa, nokuti vamwe vanhu vati vanhu ava vada kusiturira vanhu vedu vada kudai zvakadai zvairi zvazvii zvinorema zvikuru sei. Asi nokutenda chodinga nditungamiriro kuka zvikuru pana Mwari.
Shoko renyu rokupedzisira Pastor Moyo.
Shoko rangu rokupedzisira ndira kuipa musoro wevhesi kubva kuna Johani 15 inotaura ichiti, ndini muzambiringa wazokwadi, ani nanhangi iri mukati mandiri angaparari kana chii. Asi davi rimwe rimwe risingabereki richatemwa rakandwa mukati memoto, kudunzira kuti tiri vanhu tiri vatendi tiri muzambiringa unova Jesu Kristu. Saka vatiri matavi tinofanwa nezvibereko zvizhinji zvinobutsa nyika, zvinobutsa pasi rose neshiri dzedenga kuti tigonekwa nokudya. Kana tikasava matavi asina zvibereko tinokwa nokutemwa, tionekwa kukandwa kure. Tiri vanhu vanoda Mwari nguva dzose, chiudenga katida nesimba nesinedzikinyiro kuti mweya muchina wamwari dai wakarukufadza vachiriri vese vachanzwa shoko iri nokurifarira. Ndoshiro chasanganiswa mudunhu mutsi chipinamatirana nokuparidzira shoko raJehovha Mwari, chingoti mweya waMwari ngaugare nesu nokufunga peri.
Vateereri, nguva ndiyo yatisiya. Tinotenda zvikuru avo vanga vari Pastor Richard Moyo vechiedza chevatendi Apostolic Faith, tichitaura navo vari kuSouth Africa. Tinoimba kuti muchasangana nesu zvekare svondo rinouya mune chimwe chirongwa chezvechitendero. Mosara zvakanaka. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri kuno kuWashington DC.
Tinotenda kuna Tanonoka. Tombotarisa zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Dynamos 1 Harare City 2, Highlanders 1 Kariba 2, Shabani Mine 1 Capes United 1, Mutare City 1 Black Rhinos 1, Triangle 2 Bulawayo Chiefs 0.
Even if you're soulmates, even if you're meant to be together, there's still so much work to be done, you know. You're a different person, he's a different person, you know, and you two are trying to be one. So you need to be best friends, you need to get to know each other more, a lot more. And if you can't be patient, then I think love's not for you, you know.
Moyo wangu, ruwarangu, ruwarangu,
takupai mzwisa kubva kuna Takura kambo kanonzi chiwitsi chemoyo. Tomboenda kujubilation center kubedford kubritain kumsangano uri kupindwa na va Nelson Chamisa ve MDCT vachisangana nevatsigiri vebato rawo ikoko.
I'm humble. I want to thank you profusely from the bottom of my heart. Thank you for coming. I want to thank you. Thank you, thank you, thank you. 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 Dr. Richard Morgan Tsvangirai. And ndakumboona pachita uwandu hwakadai. Apa panondiudza chinhu chimwe chete. Kuti pane chadenhwa munyika. Pane chakuitika munyika. Chitsva chakuitika munyika. Ine handina kana dhau. Kuti pari kuuya muna July. August gadzirirai mabhegi. I'm really impressed and I'm overwhelmed by this. I would have wanted Dr. Tsvangirai to be here to see the fruits of the journey. He did a lot of work to lead us to where we are. We were hoping that we would be with him. But I didn't know to marry. But we are where we are. We want to thank Dr. Tsvangirai for the work.
Avo vanga vari va Nelson Chamisa, mutungamiriri we MDCT ne MDC Alliance, vachitaura vari ku Jubilation Center ku Bedford ku Britain. Musangano uyu uri kuenderera mberi, tichanzwa zvinji mukufamba kwenguva. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Zanu PF yotatarika kupeta sarudzo dzemaprimary nhasi paine mutauro wakanyanya uku ichishorwa nekushandisa midziyo yehurumende yakaita sezvikopokopo. Vatsigiri veZanu PF vanoenderera mberi vachiratidzira kusafara kwavo nemabatirwo esarudzo idzi. VaLawrence Simbarashe vaizivikanwa sekuti mudhara bonzo vanoshaya. Tabata shika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndine Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
So who is it?